Musangano wakarongwa nemugovera uyu wakadziviswa kumapurisa asi kusvika pari zvino mapurisa asati apindura. Mukuru wechidiki Munera vaLawrence Tembedza vanoti vachaenderera nemusangano wavo nemugovera zvisinei kuti mapurisa vachaita sei. Vatembedza vanoti kunonoka kupiwa mhinduro nemapurisa chitsotsi chezanupf chekushandisa mapurisa kuti vazoramba pasisina nguva yekuenda kumatare. Vatembedza vanoti vacharwisa ani nani achada kurambidza musangano wavo.
Kana ZANU-PF ikarambidza, not we know kuti mapurisa mamwe achari shandiswa nezanupf. That's a strategy inoshandiswa nezanupf. Isu we are going ahead nerally yedu semayouth. We will not hesitate to confront this regime this time. And we are saying enough is enough. As youth, we are going ahead with the rally.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe wevechidiki Muzvari Abigail Tsoto, uyo anoti misangano yevechidiki iyi iri kugadzirira kusarudzo idzo dzichashandura upenyu hwavo. Muzvari Tsoto vanoti vachaita zvose zvavanokwanisa kuti musangano wemugovera uyu uenderere mberi.
Kuti isusu semayouth inoyi nguva yedu tichaita chiro zvatinokwanisa kuti meeting ibudirire, nekuti tikuti meeting ichafanira kushandura upenyu hwevanhu vakawanda. Saka we have what it takes kuti meeting iitike, no matter vanenge vachiedza kutirambidza, we have what it takes.
Mutevedzeri wemirongo yemisangano Munera vaMoses Chibaya veMDCT vanotaura zvavo pachikuru vachiti vachaedza kutevedzera mutemo wenyika kuti vaite musangano wavo kunyange zvikatora kuenda kumatare edzimhosva.
Isusu sevanhu vanotevedzera chinhu chinonzi mutemo, kana vachinge varamba tichaenda kumatare edzimhosva.
Asi vachibaya vachitaura kunhengo dzevechidiki dzinodarika zana vanoti gore rinouya vachachengetedza mavhuti avo nepose pavanokwanisa. Vachibaya vanoti ruzhinji munyika harusi kuzobvuma kubirwa kwesarudzo nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Apa uya sending a clear message kuna Mugabe kuti this time achida asingadi ari kuenda chete.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai ndivo vanenge vari mukoko anonyarikana pamusangano wemugovera. Vamwe vari kutarisirwa kutaura pamusangano uyu ndiamai Joyce Mujuru vaMangoma navatendai Biti. Mutauriri wemapurisa murunhu reMashonaland West Inspector Clemens Mabwazara vanoti havana mashoko ekutaura panyaya iyi sezvo vasati vaudzwa zviri kuitika panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Ata Chigoriwa.